Mutemo wakajeka kungoti wanga wachingotaurwa taurwa nemamwe magweta asinganyatsozivisa nyaya yebumbiro remutemo. Kune magweta awanda wanda arungobvunzwa izve tiri nyanzvi mune zvebumbiro remutemo. Vasiri ndivo vanotaura nyaya yekuti kana munhu akaita vice president anozwi hachisina siti yake. Kwete, mavice president ari mubumbiro riripo maviri. Pana vice president anoshanda vice president pabumbiro iri wanga akanyorwa ndeuya waizonzi the president achisarudzwa anofanira kunge aina vice president anonzi muchirungu marunning mate. Pozovapo vice president akaunzwa neyatinoti transitional provision iyi ichashanda for 10 years. Yakazonyorwa kunoperera constitution kunonzi kuschedule, inonzi schedule 6. Ndiyo iri kushanda for 10 years. Vice president ari kuschedule 6 haasiye vice president uyu uye anosarudzwa napresident. Saka paya panonzi kana munhu akaita vice president anobva siti rake, ndemunhu anenge achitora chigaro chavice president wemarunning mate. Nganditii izvo, pabundo remutemo richazoshanda pa10 years zinoteera, president anofanira kunge aine mavice president maviri aanosarudzwa nawo. Kana vice president iyeye akafa, anenge achinzi vice president number 1 ndiye anoita president, uye anga ari vice president number 2 anoita vice president number 1. Posara chinzvimbo chavice president number 2. Chikafiliwa nemunhu anga ari MP, munhu iyeye anorwa siti rake. Imwe zvenzira ndeyekuti pamavice president ari maviri kudaro, umwe wavo anokwanisa kufa. Kana umwe wavo akafa, tinozouyisa umwe vice president. Kana akabva pamamp, mp iyeye anorwa siti. Ndo vakanyorerwa close iyo iri section 129 yekuti a person anorwa siti rake kana akaita vice president. Asi kwete vice president aripo uyu ari kushanda for 10 years uyu anongosarudzwa napresident, anokwanisa kusarudza munhu asiri vice president, anokwanisa kusarudza munhu asiri MP, anokwanisa kusarudza munhu ari MP. Asi akasarudza munhu ari MP, munhu iyeye akangofanana naminister. Maministers aya munoona anosarudzwa kubva kumaMP havaluzi masiti avo.
Saka apa mai mujuru anokwanisa here kuenda kumatare nenyaya iyi?
Mai mujuru vangabatsira nyika chaizvo, vakangobataurira maloya avo kuti vangoenda kukoti kunoti aiwa ndoda kuti nyaya iyi inzwisisike. Hapana vanenge vauraya kana vanenge vakanganisira, nekuti nebumbiro kauti ndafungawo zvangu kuti tinyatsonzwisa apa, because ndiri kunzwa imwe pfungwa iri kuti handiluzi siti rangu nekuti ndakasarudzwa ndakazoita vice president later anda bumbiro iri risati rasvika rioni. Vanokwanisa kuenda kumatare, vangatobatsira. Uyewo paya panonzi pachirungu responsible, vachida kuita munhu ari responsible vanotofanira kuti nyaya igadziriswe iite ijeke. Vakangonyarara vakagara umba kwavo, vanenge vatokanganisira, vanenge vasina kuita mutungamiriri wakakwana unobatsira nyika.